Samanyanga maswera sei. Ndabvirawo dzara ndichikufonera. Foni yako haisikuita. Ukuziva kuti kumba kuri kuya vanhu. But wakangonyarara and you're not saying anything else. Kucommunicate hausikuita sei. Aiwa, undozoti kula down. Tokula down ndichikula down kuita sei kwachona. Uchizoti vanhu vari kuuya kumba. Hausikubata foni because uri kumahure. Uri kumahure. Ndozviziva sei kuti ndokwauri. Ndozviziva sei.
Zvandandingapfuti. Zvichava sezvichava ndokwandifira zuva kena. Aikaka, zvandandingapfuti. Zvandadyiswa gaka, zvandatemwa nemashoko. Baba usina pasa zvikadhakwa ndindatadza. Hapana asina hasha asi handichina rasta repakati kozi gama kari dzuru. Gama wakaita hasha wangu, gama wakangofuma. Gama ari muchiki. Awanda madays atindanga ndane week. Ndisingauye padeni cause the heat was intense. I was broke, I'm a man, I couldn't vent. Wangu I couldn't eat, I couldn't sleep, I couldn't rest. Daka iswa drip, it was heavy on my chest. It was heavy in the streets, it was heavy on the rent. Gama wakandishungurudzo yaimone mesi. Gama wakandivhurumusa tiri padhori chete. Tibatoregedze kuti samanyanga maswera. Tipe yambiro ana baba vakabva zera. Izvi zvoitwa sei? Ichi mwana mudiki baba bvudzi roita grey. Ndine mwana mudiki baba muku anda sei ndikakita nedepression. Asingaremekedzwe ndeyasina education. Handinzwe chirungu saka usasenda message. Miscommunications. We should talk in person. Kuti zvida sei? For the genuine expression. Imi babai, muri mbavai. Kungoshandisa vanhu hamuna badza imi. Always playing victim. Munotuka vanhu pamapisi pamaridhimu. Then you must be kidding. Mwana ada purity. We ain't got time for your thousand insecurities. You said to my mom that I'm out here being rude and yet you pulling my arm ukundikwadza. Why you doing this? Ah, uri kuramba nefoni yako. Asi kakawanda ndoivona neboys rako. Ani zvakawanda zvichabuda imboi dako. Mwari ndaramata wangu musha hauone nao. Ina nizwe mushi paunopamba ndosara ndega. Kuma video shoot kwakasara mahome reka. Ina ndide future nomuka yotanga kusheka. Handizwe mushi, ina ndinzwe mushi. Okay, gamu thanks. Enge ndukuto ona utadundo na ndiru ma works. You want pillow fights, TikTok challenges and pranks. You want cuddles to relax, I'm trying to balance our kudas. You want data, it's a fact, I'm trying to gather. So our kujga kutenga hufuk feel a gas. I've been trying to do the math, but damn it, it's a task. And pese pando desa, so you've been bringing up the past. That's why I had to ask. Why? It's cause you never change, I saw the H7. We turning at the page and now the story's changing versions. Tatenda ndiyani, ikazini ya Mr. Ken. Kuma dafela ndiyani, inambadze ime text. Anofona kuma phone. I want no, ndisina mota ndova indi tora mashow. So I'm so over, I'll check out kudi safe. Very broke, cause lately I've been busy, they've been trying to let me grow. Maybe now see they just checking kudi junior haribo. We going nowhere, 10 we going nowhere. I should come boy, usandi ti boy. Friday night, I'm not even sure, une show it. I got eyes, I and my pies, wangu neonje. Saka dagu fun, saka ndo swera mum. I wakana wabata mari, usa tenga tu. Inda tenga su, eje masu. Asi hunu wako hurufamba ne maku. Muka dagwa muku firingi, tasa mas. Munori mwa mnori nini pisa, handas. Vajitama bari kupili visa na fazi. Modekai homo tikavinda vakazi. Modekai bore ukavinda papazi. Doi chaku sakata mazino ematazi. Chitaura na bambi. Chasara muhana chasara papari tri. Jeni.